Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera chivabvu 15/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofara kuti dare ra-defender constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamababa havasi ivo chief justice wenyika bhikozi mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhara. Uyu wanga wachinjwa uyu constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefit. Tinobhenefita vanozouya pamberi pako.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru wevatongi vematare edzimhosva Valuk Malaba kuenda pamuchirandigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yeCOVID-19 yanetsa kuIndia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe Valuk Malaba havasisiri mutongi wematare edzimhosva sezvo vakaenda pamudyandigere kutanga pakati pehusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika rakatambirwa nevana veZimbabwe muna 2013. Dare repamusoro ratonga richidaro nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vatatu veHigh Court vanoti Justice Edith Mushore, Justice Ephias Shou naJustice Chester Charewa vatora mutongo wavo nhasi wekuti vamalava havakwanisi kuramba vari mutongi wedare sezvo vava pamuchandigere. Mutongo uyu unotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika pamwe nesangano rinomirira magweta HDK Young Lawyers Association of Zimbabwe. Rimwe remagweta ange achimirira vakika vatenda IBT vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wanhasi.
Tinofara kuti dare ra-defender constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamababa havasi ivo chief justice wenyika bhikozi mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoridhara. Uyu wanga wachinjwa uyu constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefiti. Tinobhenefita vanozouya pamberi pako.
Vakika pachavo vatiwo zvinofadza kuti dare ratambira zvichemo zvive ruzhinji munyika uye vati vanovimba kuti izvi zvicharamba zvichiitika.
Saka tinoti isusu mutongo watapiwa nedare nhasi unopa vanhu masimba uyezve unotirakidza kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti hatidi zvamuri kuita nebumbiro redu zvinhu zvinofanira kunge zvichiremekedzwa. Saka tinovimba kuti vakuru venyika vachatevedzera mutongo wapiwa nedare nekuti ndo zvinotaura bumbiro redu ndo zvinodiwa nebumbiro redu.
Vabiti vati mutevedzeri wava Malava Justice Elizabeth Bounza ndivo vanofanira kutora matomu kudzamara padomo mukuru wevatongi vematare mutsva. Rimwe remagweta ange achimirira hurumende panyaya iyi Advocate Tembinkosi Mabaleva vati vachanzwa kuhurumende kuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete. Gweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya nemunyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga rezano PF vapau mangwana avo vange vari mudare varamba kutaura pamusoro pemutongo wanhasi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valabu Momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unogona kupikiswa uye kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti vamalava vanogona kuenderera mberi nebasa sekudomwa kwavange vaitwa nemutungamiri wenyika. Vati nyaya iyi inogona kugara kumatare kwenguva yakareba nekuti kana mutongo uyu ukapikiswa vachaita dambudziko rekuti ndiani achatonga nyaya iyi.
Nyaya iyi ndeyekushandisa mitemo legal process zvine zvinhu zvakawanda hazvina kujeka kuti apa kana vakanga vasina kuapila by Monday kutara kuti hapana crisis nekuti zvatongana nedare rehigh court ndo zvinenge zvichitanda. Kana vakanga vapfira nemande hapana zvecrisis nekuti panenge paakushanda zviripo izvozvo zvekuti vamalava ndo vanenge vari chisitanda.
Mutauri wesangano recrisis Zimbabwe Coalition vamavela Skumalo vatambirawo mutongo wanhasi asi vakati vanoda kuti vana vezimbabwe vave nechekuita nemadomerwo emukuru wevatongi nevatongi vacho.
Hongu tingange tiri kutambira zvaitwa izvi asi tisina masimba atiinawo kana kuti tisina influence yatiinayo pakuona kuti zvichaitwa zvese pakutsvaga mumwe munyowani zviri transparent zvakadii.
Mutongo wapiwa nhasi unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvange zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti iri mubishi rekuongorora kana mhando yeutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakatanga kuIndia hwati hwapinda munyika. Izvi zvinotevera kuwanikwa nemusi wechina kwevanhu vaviri vakabva kuIndia vaine chirwere checovid-19 uye vamwe vanomwe vakasangana navo munyika vanonzi vakabatwawo vaine chirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwiswa kwecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti pari zvino vari kumhanya-mhanya vachivheneka zvavainazvo kuitira kuti vaone kuti utachiwana hwekuIndia uhu hwapinda here muZimbabwe kana kuti kwete. Nyika nomwe dzemuAfrica dzinoti Algeria, Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWorld Health Organization dzatova neutachiwana uhu. Asi Dr. Mahomva vanoti zvisinei nekuti utachiwana hwabva kuIndia here kana kuti kupi zvako, vanhu vanofanirwa kuramba vachigeza maoko avo nemvura nesipo pamwe nekusaungana, vachiti zvese izvi zvinobatsira kudzivirira chirwere checovid-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutendai nemibvunzo yenyu. Isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu tiri kubayira nhomba kana kuti vaccine COVID-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through Ministry of Health ne Child Care. Tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa, zvavari kupakurirwa ne Ministry of Health.
Ko pautachiwana hwekuIndia huri kutyirwa kuti hungadaiwa kupindawo muZimbabwe, tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiwana, pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiwana uhu, hurumende iri kutorawo matanho api?
Pane nyaya yemavhiriyensi ekuIndia, chokwadi pasi roso rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei. Isu muZimbabwe tangoramba takangomiramirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka, kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako, zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese, tasanitaiza here, taregedza kuenda here mumacrowds kana kuti magatherings. Zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere checovid-19, ingava variant abva kuIndia, ingava variant abva kupi nekupi zvayo. Saka ndozvo tiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti taramba takazvivharidzira here. Chokwadi pane zvino tiri kutomhanya-mhanyawo chaizvo tichitestawo mamwe masamples edu kutione kuti variant iyi yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vachitaura vari parunhare vari muHarare nemumwe wangu Jonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yecovid-19, vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazvuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu, 38,545. Hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vari pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri, 1,582. Bazi rehutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zuru gumi nechimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 11,585. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba munyika yose pazuru mazana mashanu nemakumi manomwe nechimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 571,460. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi 11 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose uye chabata vanhu vanodarikawo mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti over 162 million people. Vanhu vakawanda vanoti dzidzo yemunyika yadzikira zvikuru gore rino nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana izvo zvinosanganisira kusarongeka kwehurumende, dambudziko rechirwere reCOVID-19 pamwe nenguva yakawanda yakaona vadzidzi vakawanda vasina varayiridzi vanovabatsira muzvikoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakasira zvou vanoti nyaya yeCOVID-19 imwe yezvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vadzidzi vatadze kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Zvawo tinobvuma kuti vana havana kunyanyodzidza nemhaka yedenda reCOVID. Asi chikurukuru chatinofunga kuti chakapa kuti vana vatadze ndo chatinogara chitaura kuti varayiridzi havana kufara, havana kusununguka muzvikoro, mari dzavanotambira dzinongori mashangurapata kana kutichibatira pamashizha usaiwa panama.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti vadzidzi vasabude zvakanaka pabvunzo dzavo inyaya yekusadzidza kwevana vekumaruva sezvo vasingakwanise kushandisa madande mutande nekuda kwemasaisai anenge asiko, kushaya mari dzekutenga data pamwe nedambudziko regakava remihoro riri pakati pehurumende nevarayiridzi.
Zveilearning zviri kutaurwa izvo zvinongoriro zvemugodzi maturo zvekunyeperana, hapana kana zvinhu zviri kumboitwa. Vana havasi kudzidza vachishandisa e-learning. Chekutanga ndechekuti nharembozha dzacho vamwe vabereki nevana havana data rekushandisa kuti vakwanise kuinda mukana we-e-learning, havana futi.
Vamutapa vanotiwo vadzidzisi vakawanda vezvidzidzo zveunyanzvi zvakaita semasvomhu nesainzi vave kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro.
Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti zvidzidzo zvakaita zveunyanzvi zvakaita fanika vana sai kana mets zviri kushayiwa varayiridzi chaivo chaivo vakadzidzira basi nekuda kwekuti havachitiza vachiita kune dzimwe nyika kwavari kubhadharwa mari.
Munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti kusadzidza kwevana vadzidzisi vachinetsana nehurumende kunoita kuti vadzidzi vasaite shungu nedzidzo vopedzisira vachiita zvinhu zvinovapinza muna taisireva.
Vana vakanga vasina zvavari kuita vanowana zvekuita ende zvekuita zvacho ndizvozvo zvekuzongoita tikomana notusikana vakabva varoorwa izvo zvitikatsvaga statistics dzacho uchaona kuti dzakatowana.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti pane matambudziko akawanda anosangana nevanasikana kudarika vanakomana anoita kuti vatadze kuenderera mberi nechikoro.
Odonha kupasa kwavo kudarika vakomana zviratidzawo matambudziko mazhinji arikusangana nevanasikana pakuda kutsvaga kuwana education munyika yedu. Tisatidza vamwe vachiwana matambudziko kubata pamuviri, vamwe vachiwana mabasa ekee ekubva akawanda kunotsvaga hudi kuchera mvura nezvimwe.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo munyika, asi vachitiwo vadzidzisi vanofanirwawo kuita mwoyo wekubereka kuitira kuti varambe vachidzidzisa vana nyaya dzavo dzemihoro dzichiongororwa.
Generation. generation of tomorrow. It's our future.
Amai Mutsvangwa vanoti hurumende yakapa mvumo kubazi rezvemhando dzemoto kuti rione kuti zvikoro zvose zvaiswa magetsi kana magwenya esola kuitira kuti vadzidzi vekumaruwa vasasaririre kumashure. Naenda kukwanisa kunzwa kubazi rezvemhando dzemoto kuti zvikoro zvingani zvekumaruwa zvave nemagetsi pasi peurongwa hwehurumende. Asi vazhou vanoti chavekudikanwa ndechekuti hurumende nemasangano evarayiridzi vaise misoro pamwe chete vachitaurirana chokwadi. Vazhou vanoti hurumende iri kupa mari inoita zvikamu gumi nezviviri chete kubva muzana kubazi rezvedzidzo, iyo vanoti ishoma zvikuru kuti ivandudze dzidzo munyika. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi nepamusoro, amai Lilian Zemura, vanoti vana vasina kubudirira bvunzo dzavo gore rapera vanofanirwa kupiwa mumwe mukana wekunyora bvunzo, uye hurumende inofanirwa kuvandudza zvivakwa kumamisha kuitira kuti kudzidza kuve nyore.
Zviri nani vakambovapa second chance vagone kunyora zvekare. Zvimwewo zvati upgrade ministry iripihwe mari yakakwana. Tirikutoti dai vakaramba vachipihwa mari vasimudzire mabuildings ekumarizevha kuitira kuti vana vafunde vari mumakirasirumu vakagara pamacheya sezvakaita mumadhorobha.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti matambudziko ari kuwanikwa munyaya yedzidzo munyika ndiwo ari kukonzera kuderera kwekukosha kwedzidzo muzimbabwe. Abge nyika yakamboita mukurumbira munyaya dzedzidzo mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanova ivo nechirongwa chekuedza kukurudzira madzimai kuti vadzokere kuchikoro.
Zita rangu ndoitwa Maigunguo. Maigunguo mufundisi wechechi inonzi Eternal Word Ministries, but ndinoshanda zvekare neorganization inonzi Voice of Peace inoshanda nevana vari maorphaned children, vulnerable children nemavulnerable women. Donzvo redu nderekuti madzimai adzokere kuchikoro.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi makanangana nekuti madzimai vadzokere kuzvikoro?
Toziva kuti madzimai can be empowered in different ways. Kune vamwewo madzimai anofarira zvokuita masmall businesses, kune vamwewo madzimai anoti isusu toda zvechikoro. Saka main focus yedu isusu iri pachikoro. Tinowana mamwe madzimai asina kuwana mukana wekutomboenda kana kuprimary kana kusecondary school, tovadzosera kuchikoro. Vamwewo ndivo vakaita secondary school vane ma5 levels avo, votsvaga madiploma vanenge vachida kuita. Vamwewo vakaitawo madiploma kare kuti vakaikana kuti vakaita ma-A-level kare asi havana kuwana mukana wekuenda kumayunivhesiti. Tovabatsira kudzokera kumayunivhesiti kuti vakwanise kuzvidzidzira vane nedzidzo yavo, nekuti takaona kuti dzimwe nguva unogona kuti tiri kubatsira munhu kuita small business wozomubvunza mangwana zvonzi zvehove zviya zvichafambi. Asi kana munhu wakamuendesa kuchikoro anogona kuchinja achiadhapta nemachinjiro ari kuita zvinhu munyika, achikwanisa kuitawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndidonzvo redu rakanyanya riri panyaya yedzidzo.
Pari zvino muri kuona madzimai achitambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Madzimai vari kufara zvakanyanya, nekuti kune madzimai sezvandataura akashayiwa mukana asi donzvo rekudzidza vaive naro. Uyewo zvakare madzimai nokuda kwokuti haachisiri musikana, munhu aroorwa, aamumba, asangana nematambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vacho vanotaura kuti nini ndaive ndichiwanirwa mari yekuenda kuchikoro asi handina kunge ndichikosta chikoro mazuva angu eusikana. Asi nokuda kwematambudziko aasangana nawo akuona kuti zviya zviya zvaiudzwa zvinokosha. saka tavani vamwe vava manesi, tavani vamwe vava maticha, tavani vamwe vakushanda maNGO, mabasa akasiyana siyana, asi vakadzokera kuchikoro vatiwo madzimai akaruwa.
Kana vanhu vachida kuti vapinde muchirongwa ichi madzimai vanokuwana ikupi?
Madzimai anoda kuenda kuchikoro, maofisis yedu ari panhamba 130 Samora Mashel, 130 Samora Mashel muHarare. Kana kuti vanogona kutifonera panhamba dzinoti 0772 555 093 0772 555 093, kana kutitumira WhatsApp panhamba iyoyo. Kana vachida kuita maolevels vanongotiitaura kuti vadaita maolevels tovabatsira kutotivaenrola votanga kudzidza, zvisinei nekuti vari kunyika ipi, tinotanga kutovadzidzisa nekuti tinoita maonline lessons. Then kana vachida kuita madiploma zvakare, tinoita futi even maonline nemaface to face, but vanofanira kutumira ma5 olevels avo including English nechitupa nebetri rake rekuberekwa uye nepassport photo, kuitira kuti kana akanga auya kuzonyora maexams ake tinotarisa papicture iya toona kuti shuwa ndiye munhu watanga tichidzidzisa.
Muri kuona zvichifamba sei panguva ino yeCOVID-19?
Zviri kutonyanya kufamba zvakanyanya, nekuti kubvira pakatanga COVID gore rapera paya munana March, vanhu vakapfikirwa mudzimba vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vasina maactivity vari kukwanisa kuita nekuti ndo yanga uri mamire zvinhu nguva iyoyo. Saka zvaireva kuti mudzimai ari pamba anga ane nguva yese yekuti aconcentrate pachikoro, uye zvakare takaona kuti zvakabatsira zvakare ivi kureducer gender based violence kunyanya kumadzimai anga ari involved nezvechikoro, nekuti instead yekuchingotarisana nemurume vachitukana, munhu ane nguva yekuti ndoda kumboita assignment yangu, ndoda kumboverenga, zvoreva kuti nguva yekutukana nekupopodzana yaibva yaita shoma. Iko zvinezvi madzimai atiri kushanda nawo anodarika iwo 60. Tikakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira kusponza madzimai, madzimai akatowandisa ndaenda kuchikoro, asi vamwe vati vari kusangana nedambudziko remari. Saka ndo paya patinenge takutsvaga mawellwishers vanokwanisa kubatsira mudzimai kuti adzokere kuchikoro. Iko zvinezvi tine vashuma vatakawana vanenge vatatu, asi vakawanda vasiri kukwanisa ndaenda kuchikoro varipo varida kuenda kuchikoro, vakangwana chete munhu anokwanisa kuvasponza kana kuvabatsira manhamba emadzimai ata kuti dzakatowandisa.
Vanenge vachida kubatsira mari iyi inenge ichidiwa imari?
Mari inenge ichidiwa inoita iyo $300 kana vachinge vachida kubatsira. Then pavari kana vachikwanisa kubhadhara vanogona kubatsira kubhadhara kamwe chete, kana kuti vanogona kuita mainstallments.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata vaAaron Chikukuza vengoda oven inozivikanwa nembiri yekubika chingwa chakakwenenzverwa. Saka tatitimboitawo hurukuro navo tinzwe pamusoro pehovhoni dzechingwa dzavari kugadzira idzi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaChikukuza.
Makadini yenyu Studio 7 listeners, ndozvakufara kuva tiri pano pachirongwa nhasi, tinotenda.
VaChikukuza, tanzwa nembiri yekuti ngoda inogadzira hovhoni dzinobika chingwa zvasimudza vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana vari kubika chingwa vachitengesa vachiwana kurarama kubva mazviri. Mungatitaurira pamusoro pehovhoni dzenyidzi?
Maita basa vakandemiri, nyaya iripo ichokwadi kuti tinogadzira maovens. Maovens aya takapa zita rekuti ngoda oven, rinova zita rakatambirwa zvikuru muno munyika yeZimbabwe nepasi rose. Maoveni aya tinogadzira muno muZimbabwe muno muHarare. Tine vechidiki vatinoshanda navo vanovagadzira, kwozouya vanovatengesa. And maoveni aya anosimudzika, anobika chingwa, mabhanzi, makeke, maskonzi, madonazi, zvinhu zvose zvinozivikanwa zvinobhekwa. Uyezve maoveni aya kana munhu akatenga tinomupa mapane echingwa, tinomupa kabhuku kane resipi yechingwa nemabhanzi, uyezve tinomutraina kubika chingwa nemabhanzi pachena kuti zvigomuitira nyore kutanga bhizimusi. regu beka. Tine shakari ya tinoti ngoda oven winda promotion. Iriku peda mswa 31 July 2021. Munga katenga size ipizwa ya oven. Tinompa flower pachena. Flower ii tinompa ipapo ipapo paanenge atenga.
Maoven enyo ayaka kura zakadi.
Maoven edu anima size aka siyana siyana. Tine ya chote 1 loaf size, 3 loaf size, 6 loaf size, 12 loaves, 24 loaf size. Viti kwira sakadaro. Iji chendera nakuti customer edu. Iyo nakutenga ikubigiza pamba ya rene muri. Kana kuti yekuita bizimusi. Saka masize ose alegaripo. Uye shahane kushandisa maoven edu haya. Ano shandisa cheaper sources of energy. Sehuni, marasha, miguri ya chibage, ndoye mombe ya kaoma, soso, ndoza ano shandisa. Ema gesi, ne gas, semenza niso, hata te hapo, hata tine plani yacho.
Zamuru gadzira yezuru kutambiru wa sei ne veru jinji.
Manuwa jinji maru kutambiru mkoma wangu. Chekutanga nechekuti chingwa. Chinofanywa kujiwa nemunhu wose ikodzero yemunhu wose achichingwa uyezve isuve ngoda oven tenderano yedu ndeyekuti chingwa chifanirwe kufamba chosvika chapora kuenda kune makastoma saka kubudikidza nemaoven edu vanhu vazhinji vari kubheka mavanogara munharaunda dzakasiyana siyana ava vanotengawo vanhu vemunharaunda iyoyo saka vanochidya chichipisa uye chichiri fresh. Sana kudaro maoven edu atambirwa zvikuru mangoda ovenzi.
Veruzhinji ndapinda mfungwa dzavo mukoma Aaron ndanzwa vari kuda kuziva kuti mitengo yakaita sei.
Mitengo yedu isusu tino maprice akasiyana siyana zvichienderana nesaizi dzemaoven acho. Uyezve maprice edu ari mumari dzakasiyana siyana dzinobvumidzwa munyika. Tinotambira mara TGS. Tambira mahisa acho kana maranzi mari ngine munhu iyoyo tinotambira zvenza niso maoven edu anogera pa $40 US kouya inotevera yacho 23 loaves neither 85 kozve ya ma 6 loaves size anoita 180 US zvidaro saka kukura kwakaita oven yanenge atenga ndiko kukura kwecapacity kana zvachabudisa panguva imwe chete.
Vanoda kuwanai vanokuwanai papi vanoda kuti vange vachizviitirawo zvemaoko.
Vanoda kutiwana vanoti bata pamanamba edu. Manamba edu anoti izo 0787 418 377. Imwe yacho inoti 0787 449 222. Vano kwane zvakare kunowana zvizhinji vakaenda pa Facebook page yedu inova inonzi Ngoda Oven.
Manga makateerera kuna va Aaron Chikukuza veNgoda Oven vanogadzira mahovhoni ekubikisa chingwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru vevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malaba kuenda pamudya ndigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuIndia. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
So kuizika defender baku VOA Ndebele.
Chona njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 15 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba okuvele kwenziwe umnankagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe.
Idale le-High Court lithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice akukho emthethweni. Ngakho ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe lesi sikhundla.
Bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bethokoza, uhulumende uthi uzaphikisa lesi sinqumo. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalaba njengomahluli omkhulu uChief Justice ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Linkantolo ithi uMalaba ugcine ukuba ngumahluli izolo ebusuku lapho afikise khona iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa 70 years njengalokho obekuthiwo isisekelo sombuso singakatshintshwa. Ugatsha lwe-Judicial Service Commission luhle lwazisa ukuthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe isikhundla sikaMalaba okwamanje. Kodwa luthe uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo. Udaba lolu luhluzwe ngabahluli be-High Court abathathu, uJustice Happias Shawu, uEdith Moshore loJustice Irena Charewa ngemva kokuba amagqwetha enhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe kanye lawe-Human Rights NGO Forum ephikise ukuqheliswa kwe-contract kaMalaba ngeminyaka emihlanu. Umnankagwa wenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo sombuso ebese simupha amandla okwengeza isikhathi sokusebenza kwabahluleli be-Supreme Court kanye labe-Constitutional Court nxa sebefikise isikhathi sempentsheni. Esethula isinqumo lesinamuhla uJustice Shawu uthe umthetho kawuvumi ukuthi uMalaba labanye abahluleli benkantolo zombili baqheliselwe iminyaka yokusebenza ngoba bebesezikhundleni ngesikhathi isisekelo sombuso siguqulwa. Ngokunjalo uzo uthe uMalaba usekumpentsheni kusukela nje ebusuku izolo. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi. Sixoxele gqwetha umnumzana Machobana Ncube.
Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo sifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngisho laye uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona siqonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefit ithe ubaba uMalapa kodwa nxa sikhayini sekelo somusho sithi lo obese sikhundleni kafuzange a benefit nge extension through i amendment le
ngobani esingakhangelela ukuthi abe ngumahlulo omkhulu omutsha njalo ubona abe Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi
kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kamalaba kungaba ngubani kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isekelo sombuso kodwa kunanzelela yilokhu abantu singakajabule kakhulu ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedalele High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene kwenziwe isinqumo ngayo so ke kathesi asike silinde kancane sibonto kwenzakala
umnumzana Machobana Ncube ligqwetha umsekeli kamkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Tendai Biti ongomunye wamagqwetha aphatheke kudaba lolu uthi bayathokoza amazwi kaBiti agcizelelwe lilunga lebandla lakhe umnumzana Edwin Nhlofu
siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwa bekungekho emthethweni ngoba lobaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usithi ukuthi umuntu angayenelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu kuyinto enhle balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendamu into ethokozisayo kakhulu leyo
abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihlezi likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuzanu PF kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini
Yes, siyasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla lezana uPF ke lohulumende kaMnangagwa liqiniso lona lelo into esingayijintshiyo yena leyo abakwenzileyo ke lokhu lamhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela enziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa ikanti njalo ke yiwona amajudges abevele ephele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndebere lo seqothwa umsebenzi uMalaba esithi ehlile ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibail kumbe banika abantu abathile ibail bangenzi lokho kumbe bayenze lokho so kukhanya lawo amajajes ke besethwele nzima ngayo lundoda ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview amajaji izindlela ayebaphendula ngayo indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelesi inkomo kwakungatshengisi inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye wayebayisa kakhulu bakhangelela phansi so ngibona ngani lakho khona lokho kubenze bafisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho
umnumzana Edwin Nhlofu ngowebandla leMDC Alliance lanxa ilunga lezanu PF njalo eligqwetha umnumzana Paul Mangwana yena obesemthethwandaba eyalile ukukhuluma ngalolu daba ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule utshele iStudio 7 phambilini kwesinqumo lesi ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aphiwe amandla okukhetha umahluli omkhulu njengokufuna kwakhe
into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini uMnankagwa vele umele ebe namandla ngoba engaswela amandla ebusa uMnankagwa nguye omele abantu noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubu ekuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe ushiyani imali ukusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngabamandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe umongameli umele belamandla ukabesakwezeko ezokwezeko amandla akajina
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
abantu abaningi kakhulu abakhangile zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezimele ezizimeleyo bezivele zingathabanga ngodaba lokuthi uMnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe okuthi ebe labameli abaningi eParliament kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi beamende uconstitutional number amendment number 2 onguye onike amandla uMongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuextend icontract ndika malaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe ngu-chief justice njengomalaba so mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe akalesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso-judgment elula leyo ngoba ngisana naloko okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe
uMnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe
Ngiyethemba ukuthi uMnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike uMalaba umbe ethole amandla ukuthi extend icontract kaMalaba uMalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70 so definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically ngiyengabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelise yini uhulumeni weZimbabwe kumbe Minister of Justice yenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay ukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena uMalaba ngokwakhe basoze yenelise ukuthi ehlale eyilalela indaba le
isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kuvunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele
uzananzela ukuthi indaba ka-chief justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemithetho emibi kodwa kule politiki phakathi so even amanye it can also be a sign of factionalism within izano ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le-close yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo so kungaba nje ngeyinye ama-cases nje esuke ya khamba the other way around but sakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujalo ukuwina khonapha singazi njalo ukuthi i-appeal yabo izahamba njani bangagcina bewinile
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba ngamachumi amane lane 44 ababanjwe lumkhuhlane asebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582 labo asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,535 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi lanye 11,585 abahlatshwe esibili bangu 11,636. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 571,460, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu
203,781.
Kwenze maphandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola uhulumende besithi ukhanya ngingazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni nemfundiso kanye le mithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi senandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esikube khona. So kwesisithathu wena udoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa ileziyane ezidoziwe, ngoba abanye bathi ezidoziwe ziyafa. Ezidoziwe lazibe sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu ukuthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuni ukuthi athontisele zona zakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just over drop, uthole ukuthi umuntu lwana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Besokusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu, sezinjani sezisifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe uhulumende uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafakwa indawo le emzingwane esikithi. Ngathola bebhizani bephiwa ama-150 amabroyila, kodwa uthola nomuntu wahonakala zivaya. Uthi ngabe uhulumende nguhulumende ozizayo aqale anike abantu izivaya, siyagwanisa ngasinika izivaya bese senelisa ukuzifiyela inkukhu zethu ezimakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezine-production. Le mithi yenkukhu vela siyitholi, sibila siyitholi, sibili uhulumende. Uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibone kwana North njalo engutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi okuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu le marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kubo-Coolant, kubo-African butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangama-20 kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees basahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali sibili, ngoba eyokuthi bathengele abantwana inkukhu ilitholakala ngalolu hlelo lokufuya ama-broiler.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye labo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqineni.
imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansisemandebeleni yehlule ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula isimo esisemajele.
Kuzalwane osifani lebhanda olahlayo ukenesi wemasliki ye-MRP engimthwakaze Republic Party. Yebo, siphumile kuviki eliphelileyo emlondolozi sokusele amalanga amalithwana ukuthi kube yi-2-4 months bekungalula emlondolozi. Uvele uthi ungena khona umoya wakhona uhlukwenza ukuthi ungane kawusukho emhlabeni. Kunjalo nje nxa ukhuluma labakhulu bakhona amagadi kumele ube ngobhuqayo. Thina sasicabanga ukuthi njengoba sukurimani babona kuzakuba ngalelo kodwa akuzange kube njalo. Sisebenza okufanayo labona laba sebagcotshwayo. Sihlanganiswe ndawonye labagula ingqondo. Kungaba lo muntu nje oyedwa ophambanisileyo kuseli lithaya lonke iseliyona. Sesikusuka lesithuthuthu. Siyanqunulwa sinitshe egcekeni kuthiwa sihlolwe ununule izigqoko zonke uphakamisa izandla wexele phezulu okokuthi ukhanye ukuthi kawufihlanga le ikungitshela ukuthi usejele ungafihlanga khonapho kunjalo emuva lapha kulamadoda aphekayo eceleni ngapha kulabogadidela abangamadoda ababe bedlula okuthengisa ukuthi nje ukukhipha ubuntu bakho uzizwe nje usungugodlo lamehlo.
Abantu babeguqelana njalo ukutshaywa abantu babetshayelwana.
Ukhanya ngumthetho wakhona okuthi nxa ukhuluma ngamagadidele kumele uguqe. Xa ungaguqanga bangayekela ukukutshaya lenhlanhla kodwa ubekwazi ukuthi uzazihola intshamo ezemhlaba umhlobo wonke wentshamo. Abantu bayatshaya into encane ngoba ungaba nomnyama bakungenela bengu-4-5 bethaya bakhahlela indlela abafuna ngayo. Ungayendlula kubi kule ndlela yakhona yokwendlula eselini kuyathanyelwa mhlawumbe nxa uthe uthanyela waphambanisa kule ndlela yakhona yokuthanyela bangabuza ukuthi ngubani obethanyela la kuthiwe nguzibani bakubiza uyatshaya bengathi bevule iseli liphuza ukuphuma phandle ukuyaguqa phandle kalibale liyaphuma litshaywa lonke vele ngekezake ngitsho ukuthi kulezi zathu eziqinileyo into encane nje ngahambe eripota ngomunye oya kunenhlanhla lawe ngizwa lokho nxa kuzukuthi lizaxoxa bakubuza ukuthi wenzeleni lokho. Kunabanye abagula ingqondo kusho umkhathi uyaroda nje ukuyageza bangenela bamtshaye bamtshaye baye fake ebhasi egeza khona ngale ngulishawa uyatshaye sebekubona ngani kunomali kibo vele kumele kwenziwe njalo ukuhlala sesaba.
Wawulobani owebandla lakho babelazi? Sesikhuluma ngabaphathi bejele kanye labanye ababotshiwe.
Ngangilo mama okuthiwa ngokusimoyo oyingxenye yethu ku-MRP sisebenza layo ku-National Executive eyikomitimen. Ngikhumbula bembuza ukuthi safuleni ledobikeli yokufakelani lapha ngaphathi kwe-sink ngokwakho lobani. Wathi ngokwami lo mama uMabandi babe bemkwabhela bemtshela ukuthi akula mama la wonke umuntu kubizwa ngamabizo ngobanye nalokuthi ngumama uMabandi. Baqalisa ukumhlasela nokumthoka nokumthethisa ukuthi indaba efithi kulo mama uMabandi. mananjulula ngokuba kwesikhathi ukuthi yena wayengaseyiyo target kakhulu owayeseyi-target yini ingasazi isizathu sokuthi indaba nganiyi-target ngoba ukhona omunye wabezwayo besithi lo ngusomlandeli umuntu oyinkinga nguyena lowo mama lo umkhangele nini vele ukwenza abafanani kungaba nowesasiqothe konke engenengesithi maphanda ngimpela unandeleli ngoba kukhanya ngani kwakuma-ist
libuyela nini ke emthethwanda
sekgonze sibuyela mhlaka 31 kuyona le iyaka
lo nkosazana sibongile Banda okhokhela uhlangothi lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela zinto ezibavimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana neyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithuli kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga sibhizi kakhulu siyakhankasa siyagijima ngananzelela ukuthi khathesi sike saqedisa sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo nxa amanzi engekho ezindlini lapha kade sikhulumisa nalezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo sesike sabela labesithi ngama-independent commission ama-commissioners meleyo abunjwe isisekelo sombuso welizwe njalo siphakathi kokukhulumisana lengatha ezikhulu ezibehlukeneyo ezigoqela ikhansili ama-members of parliament ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi sigqugquzele sikhankasele ilingelelo lamanzi futhi njalo kasikhalali sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule kasithulanga siphakathi komsebenza ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi sithule ukukhuluma kodwa senze asikhalali kwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga Chris. Sikhangele ebezihamba phambili. High Court ithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malava akukho emthethweni. Ngokunjalo, ugatsha lweJudicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla. Kodwa uhulumente uthi uzaphikisa isinqumo sokukhitshwa kukaMalava. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.